Zimagitare ndakatanga 2020.
Saka pamakatanga kurova magitare makunzi Lady Star, vabereki venyu vaiti kudii?
Vabereki vangu vaifarawo vachinzwawo music yangu because ndakanga ndava nenguva yakakura ndichingoti ndoda kuimba ndoda kuimba. Saka pazvakazoitika, aiwa, vakava nokufara kukuru kuti aiwa, finally wazodi wazokwanisa kuita zvaida mwoyo wako.
Kwevo vanhu veruzhinji vari kuitambira sei music yenyu?
Vanhu vaigamuchirawo minhanzi yangu vandaipawo, aiwa, vaifarira nekufarawo vachinzwawo mamessages arimo vachiti aiwa, izwi rako rinonakidza kuteerera, dziyo dzako dzinotinakidza.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges atinawo muindustry ndeaya. Every marketing kana uchida kuisa nziyo dzako pamipo, like kuna na YouTube, kuna na Zimzeleb, kuna na chichi, kukanguanda wabatana ne mabloggers, kunoda mari, ndo challenge iripo. Uyezve mavideos, kuitawo mavideos akanaka kunoda mari, saka challenge iri muindustry, it's money, money, money. Uyezve isusu sevanhukadzi, dambudziko ratinowana mukati mekunge uchida kuita zvekuimba, maproducers they take advantage of us. Nguva unonzi kwanzi ndokuda ndidewo chichi kuita kuti ndikuitire kuti music yako iende mberi. Machallenges atinofesa iwaya and hazvisi right. Ndo zvimwe zvezvinhu sometimes zvakambozondibata kuti ndichingoti zvekuimba zvacho zvinonetsa kana munhu achiti anokuda iwe uri kuda kuita zvekuimba, munhu haari kutaura zvekurudo, hazvisangani. Saka sevanhukadzi ndo matambudziko atinosangana nawo iwaya muindustry yedu.
Vanodawo kukubatai, vanoda kubhukawo mashow kana kuteerera mumhanzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanokwanisa kutaura na Bosika wa.
Kamunodawo kurova nako Woza Friday muchibuda mudariro ndekapi nasi?
Nziyo yandingabuda nayo mudariro ndeyekuti ndanetsa ini.
Nezuro uno wakati unonibawo nemoyo wese ndazvitadza njeruro wacho handichada zvekurwadziswa hendi amai na baba ndaisuvira kukufadza asi hey hey andi baby ndiwe ndiwe zvose zvangu mupenyu wangu ndiwe uchaita amai vevana vangu nekusaziva kwangu nerudo rwangu ndazvitadza njerudo rwacho handichada zvekurwadziswa hendi amai na baba ndaisuvira nezuro uno wakati unonibawo nemoyo wese ndakazvibvumawo ndakati ndinokudawo nemoyo wese nekusaziva kwangu nerudo rwangu ndaiti zvinopera mumambure asi aiwa kwete handizoba ndatambira runare ndazvitadza njerudo rwacho handichada zvekurwadziswa hendi amai na baba ndaisuvira kukufadzai chaita amai vevana vangu nekusaziva kwangu nerudo rwangu ndazvitadza nerudo rwacho handichaita.